Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaudza vatori venhaupa State House nhasi masikati kuti mumwe wevatevedzeri vavo vaJohn Landankomo vashaya muHarare nhasi mangwanani. Munin'ina wemushakabvu vaSamuel Spepa Nkomo, vanove gurukota rinoona nezvemvura uye vari ivo vari kutaura vakamirira mhuri yemufi, vaudza Studio 7 parunhare vari kuCholocho kuti varwadziwa zvikuru nekushaya kwemukoma wavo.
Vice President Vankomo vashaya nhasi kuma 11 AM mangwanani. Vanga vaisiwa kuchipatara nezuro vachitadza kufema zvakanaka, so vakavachengeta overnight kuti vaone kuti zvinofamba sei. Asi kuma 11 abva ashaika.
VaSpepa Nkomo vati mufi anga achirwara nechirwere chegomarara kwenguva refu. VaLanda Nkomo, avo vange vave nemakore makumi manomwe nemasere ekuberekwa, vanonzi vakarwara kwenguva refu, vakambonorapwa kuSouth Africa uye vakazodzoka munyika ndokuenderera mberi nekurapwa kusvika vazofa nhasi. VaNkomo ndivo mutevedzeri wemutungamiri wenyika weChina kufa vari pachigaro, zvichitevera kufa kwakaita vaJoshua Nkomo, vaSimon Muzenda pamwe navaJoseph Musika. VaSpepa Nkomo vati veukama vakatarisirwa kubva kumativi mana enyika vakananga kuHarare kuti vasangane mangwana manheru nechinangwa chekuona kuti urongwa hwekuradzikwa kwavo huchafambiswa sei. VaJohn Nkomo vakaberekwa musi wa22 Nyamavhuvhu muna 1934 vakave nhengo yeAfrican National Congress kubva muna 1958 kusvika muna 1959 ndokuzova nhengo yeNational Democratic Party muna 1960 vasati vave nhengo yeZapu muna 1961. Vakazosungwa vakagara kujeri rekugona kudzingwa kwemakore maviri kubva muna 1966 kusvika muna 1968. Vakazovewo nhengo yeAfrican National Council pavakasarudzwa kuve mutevedzeri wemunyori webato iri muna 1971. Muna 1977 vakapinda musangano weGeneva Conference vari muchikwata chaitungamirirwa navaJoshua Nkomo vakazokuvara muna 1977 pakaputika bhambu muZambia rakauraya vaJason Zeapa pamoyo. Kubva muna 1980 kusvika muna 1985 vakange vari nhengo yeparamende yaimirira Matabeleland North, uye muna 1981 vakazosarudzwa kuve mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemakambani nemhando dzemoto. Kubva muna 1982 kusvika muna 1984 VaNkomo vakange vari gurukota rehurumende rinoshanda riri muhofisi memutungamiri wehurumende vachiona nezvemabasa emutevedzeri wemutungamiri wehurumende. Muna 1984 vakazodzingwa muhurumende vari mumwe wevanhu vaviri vaiva nhengo dzeZapu dzakanga dzasara dziri muhurumende. Kubva muna 1985 kusvika muna 1990 vakange vari nhengo yeparamende yaimirira Cholocho vakazove gurukota rinoona nezvevashandi kubva muna 1988 kusvika muna 1995 ndokuzosarudzwa zvakare senhengo yeparamende inomirira Bulawayo North kubva muna 1990 kusvika muna 1995. Vakasarudzwa zvakare muna 1995 kuti vamirire Bulawayo North kusvikira mugore ra2000 uye muna 1995 vakadomwa kuva gurukota rezvematunhu nebudiriro kumaruwa ndokuzoitwa gurukota rezvematunhu nekuvakwa kwedzimba muna 1997. Vakazoitwa gurukota rezvinoitika mukati menyika muna 2002 vasati vaitwa gurukota rehurumende rinoshanda riri muhofisi memutungamiriri wenyika muna 2002. Vakazosarudzwa kuve mutauriri weparamende kubva muna 2005 kusvika muna 2008 vasati vadomwa kuve gurukota rehurumende rinoona nezvekupodzwa kwemaronda zvichitevera kuumbwa kwakaitwa hurumende yemubatanidzwa. Muna 2009 makare ndimo mavakave mutevedzeri wemutungamiriri wenyika kusvika vashayika nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.